Unu wangu ndakaraza pandakarazira andichaziva motongo ndira yabata kutanda bodzo hakusisha ndakura ndakuraka amai
ndakura ndapfidza mai
kutanda bodzo handichadai
ndakura ndapfidza mai
ndakura ndapfidza
ndakura ndapfidza mai
naya mai mai
ndakura ndapfidza mai
ndiregerere iyo amai 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 Oh Vanofamba vazhinjisa